kuzwa tinokurudzira vanhu vari kumwa mapiritsi emaantiretroviral yekuti ngavarambe vachimwa mapiritsi avo semarayirirwa avakaitwa naana chiremba naana mukoti nemahealth workers akavaudza kuti vanofanira kunge vachimwa zvakadai zvakadai. Zvekunzi kwava nemushonga unorapa HIV, handifungi kuti chinhu chekutanga kuitika iko zvinezvi. Tagara tichingoti ngatigare gare makore mairi matatu kune vanongouya voti taakuwana mushonga wekurapa. Asi chatinoziva isu ndechekuti pamazuva anhare hatisati taudzwa kune mushonga mutsva wavako unokwanisa kurapa HIV. Saka vanhu ngavarambe vachimwa mishonga yavo semadzidzisirwa avakaita, semamwira avanga vagara vachiita.
Zvii zvinoitika kana munhu akamira kutora mishonga, tomboti kune avo vari kuda kunge vachiedza zvimwewo?
Zvinoitika ndezvekuti kana munhu akamira kumwa mushonga, panoita dambudziko rekuti kana akazoda kutanga mushonga wacho unoramba kushanda, inonzi treatment fail. Saka chinokurudzirwa ndechekunzi munhu chero mushonga upi neupi zvawo une mamwirwe awo, nguva neyavanoti dhosi, munomwa masikati kana kuti munomwa manheru, uyezve munomwa wakawanda zvakadii. Kana wanzi piritsi rimwe kamwe pazuva kana katatu pazuva ndo zvaunofanira kunge uchiita. Kana uchinge uchinzi kana apera mudzoke mutore umwe ndo zvaunenge uchifanira kunge ukazomwa mapiritsi ukarega ukasiyira mudzi, kazhinji kacho neitika ndechekuti chirwere chako chinozomuka. Kana chamuka hachizokwanisiki kurapika nemapiritsi aripo munyika kana pasipose ekunzi arape chirwere icho. Saka zvinenge zvisingakurudzirwi, ngatoti hazvibvumirwi munhu anga achimwa mapiritsi achimbopota achirege. Zvinotokurudzirwa kunyanya vanhu vari kumwa maARV neimwe mishonga yakasiyana siyana, ingava yeshuga, ingava yeBP, nezvekuti imwai nguva dzese semaudzirwo amunenge makaita, nekuti mukazorega mishonga yacho inogona yakuramba kushanda, zvozonetsa pamberi apa kuti morapwa nei.
Tombotarisa iwo utachiwana hweHIV AIDS wakamira sei pari zvino munyika?
Tingati muZimbabwe tine vanhu vanosvika iwo 1,400,000 tinoti iwo ndo vari kurarama neutachiwana, uyezve pane ivavo 1,200,000 vava vanhu vava pamushonga vari kumwa vari kupuwa mapiritsi. Saka nyaya yekuti kwava nemushonga unorapa inyaya inoisa upenyu hwevanhu vanosvika 1,200,000 padenge, yekuti vakaregedza tinogona kuwana dambudziko guru, vanhu vakafa.